Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 17 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Kanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira vakuru muhurumende kuti varege zvekufishidzira vafakadzi vanenge vachishanda nekomishini iyi. Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiriri vake vaviri. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekurwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC iri kuyambira vamwe vakuru muhurumende pamwe nevanhu vanoremekedzwa kuti vasiyane netsika yokufishidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomisheni iyi panyaya dziri kumatare kana dziri kuferefetwa. Mutauriri weZAC vaJohn Makumure vanoti komisheni yavo ichatora matanho akaomarara ekuranga vanhu ava. Vamwe vakuru muhurumende vanonzi vari kumanikidza mapurisa kuburisa muusungwa vanhu vanenge vasungwa vachipomerwa nyaya dzeuori kana kudzinga mabasa vanenge vari vafakazi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi chaicho ichocho, tiri kushushikana seZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tiri kuona kuti kuchidzira kuri kuitwa mawitnesses edu vari kuuya neumboo kuzaki kunenge kuri kutowedzera. Tiri kuona kuti kuna vamwe vashandi muhurumende vari kuti kana vachinge vashanda nezaki vatipa umboo hwatinenge tichitsvaga. Vashanda ava vanhu vari kudzingwa mabasa, vamwe vari kubva vanzi hauchasenza muno mudepartment takukuendesa kwakati. Tiri kuona kuti mareasons acho anenge asiri aya akanyatsoti twasa twasa. Tine mumwewo akatinyorera kuno kuzaki achitaura kuti even mhuri yake vanhu vakatomunyorera vachiti iwe tichakuuraya, tinoziva chikoro chinoenda mwana wako, tinoziva motikari inodrivhiwa nani nemudzimai wako, saka mhuri yako tichaiuraya. Saka seZaki toda kuyambira vese vanofunga kuti vanokwanisa kuchizira vanhu kuti Zaki ichaongorora chaizvo vese ivavo vachasungwa, nokuti hazvisi pamutemo zvachose kuti mawitnesses atinenge tichishanda nawo anozochizirwa vamwe vachibviswa pamabasa. Uyezve seZaki tiri kuti hurumende inofanira kukurumidza kuti iite mutemo unauya unochengetedza mawitnesses edu.
Mune vamungadoma nemazita here vari kuita izvi? Nokuti tiri kuona kuti hazvisi zvitsva muhurumende umu kutongonzwa kuti vafakadzi vari kutyisidzirwa, mapurisa achitoenderwa achinzisunungurai nhingi anenge asungwa kana neZaki kana nemapurisa.
Sezvo ndataura nati maripoti akauya kuno kuZaki, saka inyaya dzatiri kutiongorora. Takuitawo mainvestigations edu. Saka patenge tichiita mainvestigations aya hatikwanisi kuti tichidoma kuti vana nhingi vaita zvakati, vananyingi vaita zvakati. Tinozodoma kana tichinge taita sei, tapedza kuongorora nyaya yacho. Hatichandinangotaura ndechekuti tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda.
Mungaona izvi zvichiita here kuti vanhu vanenge vaine umboo kana vanoda kumhangara nyaya dzavanenge vachiona dzichiitwa dzeuori kuZaki vange vachizochinja mafungiro?
Izvo tinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda mazuva ano vari kuuya kuZaki, vari kufona, vamwe vari kuuya kumaofisi dzedu vachiuya kuzomhangara nyaya. zinenge zvichitika wakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kuita izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kukurudzira, zvinhu zvatiri kufara nazvo. Kuti tikasakwanisa kuti titore matanho wekuti vanhu ivavo vafile kuti vari safe, zvinogona kukwanisa kuti vanhu vasazokwanisa kuti vabude pachena vachiuya neumbo. Saka isu zvake chinhu chatiri kudai kuti tinyatsoshanda nesimba tigadzirise ipapo.
Mune nyaya dzakawandawo here dzamuri kuferefetawo pari zvino?
Tinadzo nyaya dzakawanda chaizvo dzatiri kuferefeta pari zvino. Gore rapera chete takawana maripoti akabva kuvanhu anosvika ivo 750. Nemamwe anga aripo emamwe makore apera. Pakupera kwegore tatina maripoti anosvika 1300.
Avo vanga vari mutauriri weZac vaJohn Makamure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo richabatana nevamwe vasiri kutambira kuvandudzwa kwebumbiro remutemo nehurumende. Vanoti havasi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiriri vake vaviri. Vativo nyaya yokusagadzirisa kuti ndiani anotungamira kana mutungamiriri asiri pachigaro idambudziko riri kukonzera matambudziko muZANU-PF nemuMDC zvavati zvinogadziriswa nekuti vatevedzeri vasarudzwewo panguva yesarudzo. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havawirirane nemaonero aya.
Pane nyaya yakachiviridza yemarunning mate ikabva yasvika pekuti vanhu vakazongobvumirana kuti ngatimboimirai kwemakore gumi ekutanga. Saka muongororo yedu takaona kuti ipfungwa yakakweretwa kubva kuAmerica. Nyika zhinji pasi rino hadzinyanyise kuisenzesa nekuti inogadzira macenters of power maviri.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Asi vamakoni vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvokuisa chigamba pabumbiro remutemo hazvina maturo.
Isu hatisi kufara nokuvandudzwa kuda kuitwa bumbiro remutemo kunyanyanyanya zvimwe zvikamu zviri mubumbiro iroro zvatinofunga kuti zvatinga zvakagadzirirwa kuitira kuti kutongwa kwatiri kuita kunge kuri kutongwa kwejekerere. Zvakafanana neyatinonzi yemarunning mates yekuti panofanira kunge pana president nemavice asi vese vachinovhoterwa muelection. Tikatarisa constitution yatanga tinayo pakati pano constitution ya 2018, inoti iyo panofanira kunge pane mutungamiri wenyika anovhoterwa nevatungamiri vaviri vamavice president vasingavhoterwe. Saka isusu takaona kuti vanhu vakanga vati vega ivo kureferendum ya 2018, aiwa izvozvo hatisi kuda. Taakudawo mutevedzeri womutungamiri wenyika mumwe chete anovhoterwa. Ndo zvakataurwa nevanhu izvozvo.
Asi kaZANU-PF iri kutiyo bumbiro remutemo harisi bhaibheri rinokwanisa kuvandudzwa chero nguva nevanhu vanenge vakunda musarudzo zvine mutsindo sezvo vakaita.
Kutaurawo hawo kwavo asizvo. Constitution mutemo mukuru wenyika, hausi mutemo unofanira kungochinjwa-chinjwa sekumunhu ari kuchinja hembe yaiwa. Mutemo watinoshandisa kuti imwe mitemo igadzirwe inoenderana nebumbiro remutemo iroro. Zvino takada kuti mutemo mukuru wenyika ungochinjwa zuva nezuva, nguva nenguva, hazviite kuti utongi hwedu hwe utongi hune jekerere unenge huri utongi hwezvinyekenyeke.
Vari kutiwo pakaitwa vatedzeri vevatungamiri vekusarudzwa hapazonyatsoite munhu mumwe chete wavari kuti anenge ari panyanga kana kuti yavari kuti one center of power.
Hatizive kuti vanenge vachirevei kana vachiti vari kuti munhu mumwe chete anga ari panyanga one center of power, nokuti tinoziva isu kuti kunyika dzese dzine marunning mate provisions zvakaita sanaAmerica naana Kenya, munhu mumwe chete ndiye ari panyanga. Vamwe ava vanongobatsira uyo ari kutonga. Mutevedzeri wenyika basa rake ndirokubatsira uyo ari kutonga, haakwikwidzani neari kutonga, nokuti mutungamiri wenyika mutungamiri wenyika. Vatevedzeri vake vatevedzeri vanongobatsira ari kutungamira iye.
Saka se zesini mchanyo rirawe rekuda reparamende mchi taura za muru gununguna na zesu.
Ni suti chanyora kudare reparamende. Cheku tanga nyata ita mchoku kuti taburita ero gwaru. Rilatiku kutora isu kuti state isu kuti kubisa kwe iyo provision ino yema running meti kwa kashata. Saka tapa jikondro ubi jiviri. Cheku tanga chitora kuti izo. Tukona kuti mapato makuru ari muno munyika magara mune kumetana kuri kuitwa hamuna yatinoti succession plan yakajeka saka provision ne running mate iyoyo inoita kuti pasave nekumbunyikidzana pave neruzivo rokuti patiri kuenda muelection anenge ari president wakandoedi ndinanga anenge ari mutevedzeri wake kana kuti anenge achimhanyidzana naye running mate wake ndinini. Saka hivyo zinokutagirisa kusagadzikana kuruma mapato yenyika iwao. Ende kechipiri chiti susu. Zinosimbisa matongero yenyika. Nekuti kana mtungamiri yenyika asi munyika. Kwa wati aripa zororo. Zakaitika panguwa eno yekuti mtungamiri arikuidiri aripa zororo. Mutewediri waka kana panangari mutewediri. Akapuwa oma tomu nevano. Nuhu mutewediri arikunzi acting president. Munu ozake akangu domwa. Nemutungamiri wenyika asina masimba ari kuwana kubva kuvanhu.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti haritambiri zvakarongwa nebazi redzidzo yepamusoro kuti zvikoro zvepamusoro soro zvikwidze mari yedzidzo asi isingadariki zviuru zvishanu zvemadhora pakotoro. Godin Manguja anotipa nyaya iyi.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesiti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro haifaniri kudarika zviru zvishanu zvemadhora.
Musangano yatakaita namavice chancellor namafees committees ari kutiudza kuti medical field malife science ine tuition fee ye up to 5,000. So mafizi edu achaita between 3,500 ne 5,000 ndo tuition dokuma university.
Asi vamurwira vati ma university anobhadharisa mari yanoda pane vanoda kugara pachikoro.
Yokugara inonzi iri variable, it depends from institution to institution. Anditi munoziva kuti uka legislator, ati legislate yokugara. Nokuti yokugara inodependa ne university to university. Nokuti ma university gadzirich cast.
Asi mutungamiri weZINASU vatakudzwa ngadzore, vati havabvumirani nebazi rezvedzidzo kuti mari yedzidzo yepamusoro ikwidzwe. Vati zvinosuisa kuti hurumende yaona zvakakodzera kukwidza mari yechikoro asi isina kukwidza mari dzemuhoro yevabereki vavo.
Zvekare taona kuti vamurwira vanenge vagadzirira kusangana nevarwi rezvedzidzo. Saka pekudzidzira kwekudzidzira tinenge tiriko tichidemonstrator.
Vati zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vadzidzi vakawanda vatadze kuenda kuchikoro, uye vati kunyange pakawana vanokwanisa kubvisa mari idzi hapana chinobuda nekuti varairidzi havasi kukwanisa kudzidzisa nekuti mari dzavo dzemuhoro hadzichakwani. Vakamboita munyori weZINASU vaAshley Punye vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neutungamiri weZINASU kuti mari yedzidzo haifaniri kuwedzerwa. Mumwe wevechidiki vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kuwedzera mari yedzidzo kunoreva kuti varombo havachadzidza uye nyika icharasikirwa zvikuru nenjere dzavo.
Saka hurumende tinokudzira dai yakwanisa kubatsira kuti mitengo kana kuti mari dzinobhadharwa kuzvikoro zvepamusoro dzinge dzichideredzwa nechuwa ni kuhone warumbu wese wenyika
Mukuru weri mwisanga na reve chidiki vaneta shumatunger wenyika Re Zimbabwe Organization of Youth in Politics Vanko Slati Moyo Vauza Studio 7 kutivadzizi vanufanira kuona zvavanga ite Kana urumende ikawomisa musoro Panyaye kukwidza mari dzechikoro
Ini chokutanga ndinokuru zira ma unions, ma students union ni mamo ma key players in the civil society Vakuti vasimu zenya ishi ne urumende Vamurwira vanoda kugarwa navo pasi vaoneswe kuti zvingirini fees makudzira avadzasiri realistic zvaviringidza vana vakawanda kana zve engagement zvaramba amende toona kuti tingatore mamwe matano api
asi munyori werimwe remasangano anomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe Congress of Students Union vati nashe katsidzira vanoti Mari yatarwa nehurumende iri nani pane yanga yataurwa nemakoreji nemayunivhesiti zvikoro zvepamusoro zvakaita seGreat Zimbabwe University neMidland State University zvainge zvanyorera kubazi rezvedzidzo yepamusoro zvichida kuti vanoita zvidzidzo zvepasi zveundergraduate vabhadhare zviuru zvipfumbamwe zvemadhora vanoita zvidzidzo zvemasters vachibhadhara zviuru gumi nezvina pakotoro kutaura kudai zvikoro zvese zvepamusoro zviri kuita musangano nebazi redzidzo yepamusoro muHarare wekuronga mari dzichabhadharwa muzvikoro izvi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Mu Newsday, Switzerland yabatsira Zimbabwe nemari yekuti ishandise mukugadzirisa nyaya yegugura hundi. National Peace and Reconciliation Commission yakambira motikari nemakamera zvichashandiswa mukuedza kugadzirisa nyaya iyi. Chronicle rinoti gudare blawayo ratarisana nedambudziko rekushaikwa kwemurivo izvo zvakonzera kukwidzwa kwemutengo wemurivo bundu rekabheji rave kuita pakati pemadhora gumi nemasere nemadhora makumi maviri nemashanu. Herald rinoti European Union yaunganidza mari inopfuura mamiriyoni gumi nemasere emadhora ekuamerica yokubatsira Zimbabwe nezvekudya. Zimbabwe Independent rinoti Zimbabwe iri kutenga ndege dzehondo dzinoita mabhiriyoni matatu emadhora ekuamerica kubva kuRussia muchibvumirano chinosanganisa kucherwa kweplatinum muZimbabwe. Yasika nguva mukurongwa chino yatinokupa vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi kopa Studio 7 senyori venhau dzechokwadi hainasa ndinangu zvakawanda zvandokuda kutaura nongoda kungotendawo kwamuri Studio 7 tombokwanisi kurara tisina kumbowa Studio 7 totogona kutodzigweja gweja kuti titodzwara nyuzi dzacho tiiwe zvamuri kutaura tinhasi makativigirei aiwa rambai makashinga rambai muchitiudza zviri kuitika pakati penyika tatenda zvangu ndine mukomana apo pambomaranga
Studio 7 makadiko hey mazivano atisipinda zvekumhanya man tuza mambo zvemuzvinozenda zvema audio zvedu but hamusi kuti pinda zvekumhanya nhasi ndirango taura zvangu namudhara mapotato vanhu vambotira manzero pavo nditi hei mapotato aya makatitidha akakudhura kupenga achawanikwi saka hei pai muriva ndichiti maere vaupinywa maivikaidle muriva Mairi vambovura kana kuti mairi vamrude because muriwo naiwo vakudhura futi saka vakaipa mudhara mapotato plus nemuriwo vozinavo kana tomatisi kana mafuta apa nazvangoma vazi zvadaro mudhara mapotato kazvizia zvinhu zvinake ndini trust jerekeja
kwazuva ii vashamarari vestudio 7 nemi mister tanonoka wande zita ndinonzi heritage ndirinogara pano pabaundari repretoria nejobek palanzeria airport pakafulaya vamunangagwa vachidzoka mazuva ekuu zvikoro zvedzidzo yepamusoro hanzi zvawedzerwa hurumende yabvuma kuti mari iwedzerwe ko iwo vashandi mawedzirawo here mari tobodo havana paka strike ma teacher ne ma doctor takaona takanzwa kuti vazhinji vacho vakanyimwa mari vamwe vakapiwa mari dzakashota zvichienda nemashandiro aenda ku mashandiro aita amadeza anga ashanda kubasa pamwedzi wacho zvino ko ivo zvavaenda kulivhi vanopuwa muhoro wakakwana here kupera kwemwedzi
maswereziko vashamarari vestudio 7 torana mofera parasenbega inyekanya yakaungadiidi vari kundishungurudza ivo vesangano veeuropean union orapa chikupa mari dzaanu isusu tichibva nenhamo adzisangana vapa mari kuzimbabwe mari iyo yatopuwa imari yatopuwa zampiri vana mutodo vachingopopota mazuva ese zvavari kuita izvi iri nyaya yekuti mari iyoyo yatoenda kuzanu streti yavo amwanaka aiwa ndokundirokumaramo european union avo kadai vambopuwa chamisa kuti vape chamisa ape vanhu maridzi
maswera sei vashamarari westudio 7 haindodongotaura nyaya yangu diki diki hurumende yamunangagwa ile yazvitadza ndandakabhadharirawo hama yangu kuti iende kucollege then musi wokuvhura wasvika zvikanzi mari dzawedzerwa apa ndakarohwa nejanuary disease handisina kana mari yetupo apa ndeiwana ku saka kutongoregedza kuenda maino kuti mari yachanodzorerwa here kana zvatovharana state yato atodya mari yangu
makadi vana mukomaronga aiwa rangu zita rinashe chimachehure ndiri kuno kubretsi kulihlavile ndoda kutaura panyaya yemari iyi yapiwa zimbabwe neeuropean kuti ichangodyiwa zvakare negavhumendi iripo vatoita kutoti vachitochinja mazimota vachitotenga mazimota amwe ndo mushandiro watinongoona unoita mari vana vezimbabwe vachinhonga svosve nemuromo akaoma muzimbabwe hakubatsiro hadzo dzimwe nyika dzine shungu yekubatsira zimbabwe asi vanenge vachi kunosvikira mari yacho aiwa ndivana tsuro chaivo chaivo vanongozvifungira paoga vana gudo wekuti vakangotora mari votoisa muhomwe mavo vachafungire vamwe vana vezimbabwe ende nyika dziri kunze dzinotibatsira nemari yakawanda zvisingaite zvekuti dai yanga iri gavhumendi yakarongeka ka dai zimbabwe yanga iri imwe nyika pane imwe nyika muzuva ranhasi zvakaoma izvo vana mukoma jonga zvekuita kuzimbabwe rangova basa rekungotengesa maairtime
genga munoziva kuti chinyika nyaya yakakonzeresa ka zvimashurugwe zviya zviya zvinonzi mashurugwe zvimapokapoka zvinofamba zvichiuraya vanhu zviya zviya kuzimuka inyaya yenhamo yaya because mushurugwe munhu akatodzidza akauya vamwe vaitova maticha vamwe vaitova madokta but nenyaya yekutoti kuticha kwacho hapana chavanowana vanotoona kuti ndikatorobha munhu chaiye chaiye anotova negoridhe rake ndotowana mari yakawandisa ndosaka vachiita izvozvo maona hapana kana munhu anotombovatuma kana kuti uchikwanzi pane mapoliticien anotombovatuma hakuna izvozvo but inyaya yekungotivo vanhu vane nhamo chete kungoziva kuti ini ndine nhamo chete munyika hapana chanichakwanisa kuwana kana basa chero haukwanisi kuwana basa ndofamba ndichingorova munhu chete chitorera zvinhu zvake ndichitowana mari mhuri yangu ichitorarama ndo nyaya inokonzeresa mashurugu iyoyo ende havasati vawanda manje because vachazowanda manje mashurugu iwayo moketa ya nyaya yenhamo iyoyo ndo yakakonzeresa zvakanyanyisisisa mashurugu iyoyo
pastudio 7 kazuva ai baba tapu ari kutaura pano tinotenda kwazvo nezvaitwa neeuropean union asi dambudziko ratinaro nderekuti hurumende yedu yakazara neuori zvekuti mari iyoyo inotozosvika kuvanhu yatsamburwa iyo inenge yatsamburwa yacho yasvika futi kuvanhu ikoko kumamemba ezanu pf aya anozinai mamp aya anotanga kunokora futi chikafu chiyaya chiba vano mweya vainzi vakabatwa aine masagi manga neraisi raakatoba rakadonoterwa vanhu saka zimbabwe yakaoma izvi mari yaiswa iyoyo mamiriyoni iwoya inosvika ukoko yashoma shoma zvokuti vanhu vanoronga vabva vachifa nenzara ifainda kuti kuti vanhu vanopuwa chikafu mapfunde kuti vabike zadzo sadzarimapfunde rinodyika iroro Ah, ZANU-PF ngai sadaro, ngai totsitsa kumana. Mana uri kufana nzara, ndiri kumusha uko muna December apa, hazvina kumira mushe zviri kumusha. Nzara haina kumira mushe nokuti hazvikudya nokuvatira mango chaikudya mango chete kwotorara. Pasina chikafu, pasina chekutamba. Muriwo nemafuta havachatouzivi vanhu, nokuda kwehurumende yedu yeujanyirei. Saka zvakaoma, zvakaoma zviri muZimbabwe.
Madzwa pfungwa dzevamwe vatereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wechina, America yakabvuma chibvumirano chekutengeserana kwenyika dziri kumaunzanyemba kweAmerica, the United States of America, Mexico neCanada. Chibvumirano ichi chave kuendeswa kumutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasaine chibvumirano ichi kuti chive mutemo. Chibvumirano ichi chichatsiva chibvumirano cheNorth American Free Trade Agreement kana kuti NAFTA, chanje chave nemakore makumi maviri nemashanu chichishandiswa. Chibvumirano ichi chine mirayiro mitsva ichashandiswa pakugadzirwa kwemotikari nemashandiro anoita vanhu mubasa iri. Chibvumirano ichi chakabvumwa nedare reparamende muna zvita chikavhoterwa nenhengo dzinobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana. Asi chichatanga kushanda kana paramende yeCanada yapiwawo mukana wekuvhota kana ichidawo kutambira chibvumirano ichi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevana reChildren's Rights Observer rinoti mamirioni evana muSudan vanoenda kumabasa mazuva ese pachinambo chokuti vaende kuchikoro. Izvi zvichikonzerwa neurombo uye nokutiwo hurumende haina mari yokuendesa vana vazhinji kuzvikoro. Sudan inonzi ndiyo imwe yenyika ine urombo hwakanyanya pasi pose. Gwaro rabudiswa nekomishini yakatumwa neUnited Nations kuti iongorore nyaya dzevana muSyria rinoti vana vari muSyria vari kumanikidzwa kutakura mitoro yakawanda uye kana vakambeta mukurumbira zvikuru Bundi Boys vachiti hatisi chese. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira vakuru muhurumende kuti varege zvokuchidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomisheni iyi. Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudze nevamiririri vake vaviri. Tasvika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda baku.